I think takambouya tachivongopano pakasunga vana tinda tichitya vari kuita musangano usiri function nepolisi vachironga mhirishonga itsika yeopposition kuti tese patinoita misangano yakakosha kudai so vanoronga kuita mhirishonga hakuna nyika inofanira mhirishonga mukomajonga even kandakuzvitei iko kune mitemo yakutora kutoisa kudzivirira nyaya yekutyorwa kwemitemo nekuda kwemhirishonga takazviona muna 2018 opposition ichipisa mibhiyo yevanhu vanga vari innocent vachipisa motikari vachiluta mashopu saka hakuna nyika ingashuvire kuti zvakadaro zviitike in the name of human rights or democracy saka hurumende iri kungoyeuchidza kuti uyo atanga achityora mutemo vatange vachisunga zviri pamutemo nekuti kutyorwa kwemutemo kunosungisa mukomajonga hakuna mutemo unopa vanhu masimba ekuita zvemhirishonga
vachuma manzwa zvataurwa navatongogara munoti
vatongogara vari kuratidza kuti havasi kunzwisisa nyaya dzebumbiri remutemo konsen yezimbabwe konsen yezimbabwe yakagadzirwa navana vezimbabwe inotaura pachena kuti vana vezimbabwe vane kodzero dzekuratidzira murunyararo vana vezimbabwe vane kodzero dzekutaura yatingati pachirungu freedom of expression vane kodzero zvakare dzeassembly yatingati kuti vanogona kuungana vachironga pamwe chete zvinhu zvakanaka zvinoita nyika inderere mberi asi chinotishamisa ndechekuti zimbabwe national army commander vaanzi nemusanyato avo vanosungirwa pasi pekuinderere mutemo kuti vanofanira kunge vachitevedzera zvarinotaura kuti aiwa vechiuto havafaniri kupinda panyaya dzematongerwo enyika dzine chekuita nemapato asi zvongotaridza kuti mukuru uyu kunyange aitaura takabva kuhondo ari kukangamwa kuti gwara rehondo rechimurenga gwara rakaunza zimbabwe zvakaita kuti vana vezimbabwe vadeure ropa ravo kuhondo yanga iri nyaya yeone man one vote kureva kuti vana vezimbabwe vane kodzero dzokusarudza mutungamiriri wavanoda kana vasarudza mutungamiriri wavanoda ndiye oita president izvozvo hazvinei nekuti zanupf hazvinoende kuti bato ripi rinodiwa neanenge achitungamirira mauto iye zvino izvi zvine nyaya navachibaya nyaya nagitsizira avakangotaura pakoti kuti aiwa isusu tine kodzero dzekuti vana vezimbabwe vademonstrate zvichienderana nesection 59 yeconstitution of zimbabwe asi vanhu ivava varikutonzi vari kutsvakwa zvisingaiti vanoda kutokuvadzwa izvozvo ndizvatoti aiwa nyika yedu yashata
pindurai tinzwa vatongogara
awa mukoma shoma vakangotaura handifunge kuti vari muno munyika yezimbabwe nyika ino yezimbabwe yadini muno muafrica ndo nyika iripisifu nyika inoremekedza kombiro dzevanhu kudarika dzimwe nyika dzavangafunge nezvacho nyaya yekuti vakundishaya vataura maonero avo zvonzi pane kutyorwa kwekodzero kwevanhu pane hambotyorwa kodzero kwevanhu vepapo kanzi vataura maonero avo ebato rezanupf semaonero avo kuita kuti isusu sezanupf hatisi kuzongopeta maoko vanhu vachiputa midziyo zvavaita muna 2018 ipapapa tichabudawo tichiprotectawo innocent people vanenge vachizonge vachizokwadzwa neopposition zvakaita muna 2018 nezvakaita muna 2019 najanuary pavaita siyaoiyaoiya vachibuta mashops saka hatimbosi takapeta maoko nekuti hanzi ye opposition kuda democracy yedemocracy vachikanganisa kugara kwevanhu zvakanaka munguva yetsadzake zenikozo yanyaya yavasanyatwei hanzi zvikoni zvikoni mumbaidzi negosoro ivo vari kutaura vanongoziva kuti nyika inoyi kuti inge ichizouya kuda kwezanupf ende vana sanyatwe aya mavoveterans vakava usununguko saka vanoziva kuti zanupf ndiyo yakaunza nyika inoyi zimbabwe saka vanenge vachingoedza kungoti zimbabwe ndiyo zanupf izvozvozvo hazvina mupikisa nyika inoyi iri maoko ezanupf ende zvese zvimapolitical parties zvinenge zvida kunzvesa games of liberation struggle kuda kudzosa minda izvozvo hazvizoitika as long zanupf ichipo pano panyika
vachuma aka hakasike kutanga kuti tinzwe mukuru wemauto achitaura zvimwe chete vazvina vashe pavaive mukuru wemauto vakataura zvimwe chete izvozvo chii chingazokushamisai nhasi kuti vasanyatwa vati zanupf icharamba iri panyanga
hapana chinoshamisa zveshuwa asi zviri kungokonfema zvatogara tichitaura kuti aiwa kune zvanengati marogue elements vari mumilitary nokuti mumilitary vanhu vakanaka chaizvo vari very professional evanonzwisisa kuti aiwa mauto haseza nopf asi kuti mauto ndeevana vezimbabwe vanonzwisisa kuti aiwa honda yechimurenga haina kutanga nezanupf honda yechimurenga yakatanga nanambuyani handa kufest chimurenga ikaita vanhu vakawanda vakapinda vachirwe rusimiko rwevanhu vanosanganisira vezapu nemamwe emapato akasiyana-siyana saka ukanzwa munhu anenge achiti zanupf de akarira zimbabwe chete zvoreva kuti nhoyoyo haazi nhoroondo yenyika yake nekuti nehanda vakagurwa musoro nevamwe mauto akagurwa musoro kufest chimurenga vanga vasina makadhi ezanupf yakatozofemwa muna 1963 asizve zvinosuwisa chose kuti mukore uyoyu inoyu watiri tinowana vakuru vanenge vachiunganirira mauto vachitaura mashoko akadaro asi nengofara yedu nekuti tinoziva kuti kune vamwevo vari muchiuto vari very professional masoja chaivo chaivo anoziva kodzero dzavo uyezve anoziva kodzero dzevanhu kuti aiwa itinogumira apa nokuti kana vada zvematongerwo enyika shiriza inaka zvinoitwa kune dzimwe nyika wouya wajoina politics toziva kuti aiwa ii nhengo yezanupf pachena kwete kunyepedzera kuti aiwa unotungamirira masoja asi wakapfeka hanzu dzezanupf saka ndo nyaya iri kungotinetsa muzimbabwe atoti aiwa idzi inyaya dzifanira kuti dzigadziriswe
vatongogara tiri kunzwa muvhidhiyo iyoyi iri kutaurwa yavasanyatwa vachitaura nyaya yecommand voting vamwe vanodzoka vava kufunga kuti zvine zvaakureva kumanikidzwa kwevanhu kuenda kunovhota munoona sei weimi
command voting yaitarwa iti nyaya yekudombirwa kwevanhu maoko kana kumbunikidzwa rekodho dzevanhu ingonyaya yemobilization yekumandokomana hadi itinovhote mukaona masanza dzatakabva kuita muna 2023 dzakanga dziri peaceful even maripoti aisi aibva kuma observer mission vakati aiwa kodho dzevanhu nyaya dzepeaceful dzakange dzichiremekedzwa hapana akaurayiwa hapana gurwa maoko saka hapana chekutya even tikatarisa muna 2018 vanhu vakangopinda misadzo zvakanaka hapana aiurayiwa hapana airohwa yes kunenge maincidenti oaitika uko neuko aikonziriswa neopposition saka hapana chekutya vanhu ngavazive kuti zimbabwe inyika ine runyarano ezepeaceful country saka hapana chekutya mupfuma zvaka
tipete chirongwa vachuma zvogadziriswa sei izvi kuti vanhu vange vachibva mune inganzi muchirungu election mode nokuti unoona kuti sarudzo dzichaitwa 2028
nyaya ingoripo ndeyekuti vamwe vedu ava pese pese pavanenge vafunga kuuraya vana vezimbabwe kuita maabductions nezvimwe zvakashata vanotanga kuvapomedzera mhosva dzavasina zvakafanana nenyaya iyoyo yesadic ndingakutaurirai kuti hapana ari kumboronga nyaya yekudisrupta nyaya yesadak nekuti nyaya yesadak yagara is always on the calendar so hatizivi kuti izvo vanozviwanepi asi atoziva nechekuti ivo kana vafunga chete kuti aiwa tida kumbombunikidza vanhu vanotanga kuvatsvakira zvimhosva asi isu tose muzimbabwe munomu toziva kuti runyararo rwakakosha runyararo rwakakoshera rinewe runyararo rwakakoshera munhu wezanupf rwakakoshera munhu weopposition so hationi chingaita kuti mukuru mukuru anenge ari kumasoja kuchiuto ataure nyaya dzokuda kukuvadza vanhu hationi chingaita kuti mukuru wemayuti erimwe bato rezanupf ataure kuti anoda kukuvadza vanhu
vatongogara mashoko ekupedzisira zvingagadziriswa sei kuti vanhu vezimbabwe vasagare vakabatira hana mumaoko
ikayeya yakangokosha inyaya yekuti vana vezimbabwe vanofanira kuziva kuti machinge tabva kusarudzo tinomira makore mashanu saka hapanana dhamiji yekuti vangade kubvisa nadzo hurumende vachita zvemaprotesti vachita zvechii opposition ngaimire kupa vanhu force vote vati vanyepera iyo sadhaki itazoyaiita maelections ichita zvakati zvinoita kuti vanhu vagare vane maelection mood opposition inofanira kuziva kuti kana tabva mutsarudzo vanhu vakutaura zvedevelopment izvozvo zvinoita kuti vanhu vadzikani vanhu vatange vachifunga zvekutandizvonga zvinoitawo kuti even upenyu hwavo vange vachirarama vasina kutya
vachuma hanzi imi veopposition ngotambirai kuti nyika ichaita sarudzo mushure memakore mashanu kupindurai tipete chirongwa
izvozvo ega roziva kuti nyika inoita maelections papera makore mashanu asizve mukazvitarisa ikoko kuzanupf ndokune mahomera asingataridzi nyaya yemakore mashanu nokuti ukanzwa izvino izvo vari kutofamba vachitaura kuti aiwa vamunangagwa 2030 vanenge vachipo venge vachipo seizvo nokuti maiyata 2028 saka zvitaridza kuti ivo nechekare ndo vatova mukambeini modi yekuti 2030 inenge yachipo kuri kuti 7 years from nguva yaitwa maelections zvora kuti saka izvi vari kungotaura zvekuti aiwa ngavamirire 5 years ivo pachavo vasi kuda kuona kumirira 5 years vanoda kutowedzera mukuru kudi makore 7 zvinova achiri pasi pebumbiri remutemo maelections zvaangoitwa zvakanaka mareforms atichemerwa nevanhu dai aitwa so that patinosvika paelection ichatevera sarudzo dzinoitwa zvakanaka pasina kugumimina